manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kunaka vatereri tinosangana zvakare manera anase uri musi wechishanu nyamavhuvhu 23 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anodzivirira nyonga nyonga anosunga nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe apo dzanga dzichiratidzira pamahofisi ebazi rezvemari. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya avakasungwa nezuro vanodzoserwa kuchitokisi zvichitevera kukundikana kwavo kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Hurumende inoti inokwanisa kuwedzera mari dzevashande vayo nezvikamu 56 kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anodzivirira nyonga nyonga nhasi asunga nhengo dzesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe apo dzanga dzichiratidzira pamahofisi ebazi rezvemari. Mapurisa aya asungawo mutapi wenhau wekambani yenyu Zimbabwe.com Leopold Munende uye anga achitora mifananidzo yazvanga zvichiitika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa ange aine mboma asunga vanhu gumi kusanganisira mutori wenhau ndokuvakanda mumotikari vachienda navo kukamba yemapurisa. Nhengo dzeatus dzange dzichiratidzira dzichiti hadzisi kufara nemari dziri kutambiriswa varayiridzi idzo vati ishoma zvikuru. Atus yakabuda nedanho rekuti ichange ichiratidzira musi wavanotambira mari dzavo mwedzi wega wega senzira yekuudza gurukota rezvemari vamutulincuve kuti mari yavari kupiwa ishoma zvikuru. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori muAtus vamunyaradzi ndawana vati vasungwa vanga vari pachirongwa chavo chavanoti funeral day icho chichange chiitwa zuva rega rega pavanotambira mihoro yavo.
Rongwa wakarongwa pamusoro pekuti madzidzisi vose vekumaruwa kana madhorobha vari kunyunyuta pamusoro pemihoro yavari kupiwa. Vari kuva kuti mihoro yavo haichapiwa, saka takaronga kuti zuva roga roga repay day rigova zuva ratichachema muhoro wedu usatikwani chauno usatenge kana chimwe chete zvacho chekuti tikwanise kurarama. Nhasi ranga riri zuva redu rekutanga kunoratidzira tiri pamaofisa ava mutulincuve vanove gwere gurukota rezvemari munyika ino vanovo vakaunza zvirango izvo zvokugadzisa vanoti mamiro enyika kuvaka nyika yavo isingasanganisiri vashandi vehurumende kusanganisira kunyanyisisa varayiridzi vemuno muZimbabwe.
Vandawana vati vanhu vasungwa vasati vatombosvitsa gwaro ravo kugurukota rezvemari vamutulincuve.
Vanhu tichangosvika pamaofisi egurukota rezvemari vanhu vachangotanga kuti vasati vatokwanisa kuenda kunosiya gwaro renyunyuto dzavo ndopabva vasvika mapurisa asi kubva vatanga kusvika vabata vasina chavati vaita tichingofamba. Vanhurupangosvika vangoitwa zvekumbunyikidzwa pasina kupiwa mukana wekuti vatsananguri kana pasina chavatoita vanhu vanga chiritongosvika chiungana.
Vasungwa vanosanganisira mutungamiri weAtus vaObed Masaraure, gweta resangano iri vaDag Coltart, dzimwe nhengo dzinoti vaAndrew Munguri, vaGerald Tavengwa, vaNational Mudzitirwa, Trivin Musokeri, Va Godfrey Chanda, Simon Drury, Shepard Tazvinga, pamwina munende wenyuzimbabwe.com. Mumwe anoshanda namunende vaCosta Ngomo vaudza Studio 7 kuti munende asungwa kunyange hazvo aratidza mapurisa magwaro ake basa. Sangano nomirira vatapenhawo vechidikire Young Journalists Association rashora kusungwa kwenhengo yaro munhende, uyo anove mutauriri wesangano iri Conrad Gweru inhengo yeyoja uye anoti haasi kufara nezvaitwa nemapurisa nhasi. Gweta riri kumirira munhende vaChris Mike vaudza Studio 7 kuti vaudza mapurisa kuti munhende ange ari kuita basa rake uye hapana chikonzero chekuti asungwe. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vashora kumbunyikidzwa kuri kuitwa vatori venhau munyika.
Izvi zvinokanganisa kutapwa kwenhau. Hurumende iripo kuti itsigire basa ravatapi venhau uyezve kuchengetedza utano hwavo nebasa ravo pavanenge vachiita basa iri. Taona kwenguva yakareba kuti mapurisa anenge ari kutora mutemo achiisa maoko kuburikidza nekumbunyikidza vatapi venhau pavanoita basa ravo. Mavhiki maviri apfuura tatine imwe zvakare nhaurwa yakadai. Izvi zvinoratidza kuti nyika yedu iri kuremerwa nekubva muutapwa hwakare ichiedza kuti igadzire rakajeka ramangwana. Semisa Zimbabwe tinoti izvi hazvikurudzirwi, hurumende yedu ngaitsigire bumbiro riripo.
Zvichakadai, gweta renhengo dzeatuza Mai Beatrice Mutetwa vaudza Studio 7 kuti nhengo dzeatuza dzapiwa mhosva yepublic nuisance uye vari kunzi vabhadhare faindi. Kutaura kudai vachiri kumapurisa sezvo vasati vatora danho rokuti voita sei. Amai Mutetwa vati zviri pachena kuti kusungwa kwevanhu ava kuri kunze kwemutemo, nekudaro vave kuda kuvabhadharisa faindi. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti nyaya yemunhende yagadziriswa uye aburiswa sezvo ari mutori wenhau. Vatiwo vacoltat vachiri kubvunzurudzwa nemapurisa sezvo vaudza mapurisa kuti igweta reatus, asi vati nhengo sere dzeatus dziri kupomerwa mhosva yekutyora Section 46 yemutemo weCriminal Codification and Reform Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare redzimhosva nhasi raramba kutambira chikumbiro chemagweta ari kumirira murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Mutongi wedare achapa mutongo wake pachikumbiro ichi nemusi wemuvhuro, zvichitevera kupikiswa kwaitwa nehurumende ichiti vachibaya vakapiwa mukana wokuti vatongwe vachibva kumba kwavo vanogona zvekare kupara mhosva. Vachibaya avo vakazvipira kumapurisa rezuro vachibva vasungwa vamiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi vachipomerwa mhosva yekutadza kumisa kuratidzira svondo rapera muHarare uko kwakanga kwarambidzwa nemapurisa. Asi gweta ravachibaya vavo Beishava vaudza dare kuti vachibaya vanofanirwa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pane imwe mhosva huru yavari kupomerwa yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo. Kutaura kuno, vachibaya vakaisa gwaro ravo rekufambisa mumaoko edare sekutarwa kwazvakaitwa sezvimwe zvezvinhu zvavanofanira kuita apo vanenge vakamirira kutongwa pamhosva yavakasungirwa munandira gore rino. MDC inoti pane nhengo dzayo dzinodarika 160 dzakashungurudzwa nemapurisa kana vanhu vanofungidzirwa kuti vasori kana mauto mukati mesvondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti zviri kuitika munyika panguva ino zvekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwevanhu uye kusungwa kwevashandi vemasangano akazvimirira pamwe nevemapato anopikisa hazvina kusiyana nezvaiitika munguva yeutongi hwavaRobert Mugabe kana vaive mutungamiri weRhodesia vaIan Douglas Smith. Dr. Pedzisai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa vanoti zviitiko izvi zvinoratidza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukunda musarudzo dzakaitwa gore rapera, izvo zviri kuita kuti varambidze vanhu kuungana vachitya dzokororo yezvakaitika muna mbudzi 2017 apo vaMugabe vakabviswa pachigaro. Dr. Ruhanya vanoti vatungamiri vemuZimbabwe vachazopepuka chete kana pakazoita mumwe wavo anosungwa achimiswa kumatare akaita Sere the Hague achitongwa nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Zviitiko izvi zvinobudisa pachena kuti utongi hwaMnangagwa
hauna kusiyana neutongi wa Mugabe wokumbunikidza vanhu wokutsvairira vanhu uyezve utongi wa Mnangagwa hauna kusiyana neutongi wanga uchiitwa muRhodesia dzakasadzisa kuti vanhu vazoenda kuhondo kunana Mozambique nekunana Zambia dzianga riya yekuti kodzero dzevanhu dzanga dzisingabvumirwi nana Smith kuungana vanhu vanga vasingabvumirwi kutaura vanhu vanga vasingabvumirwi vanhu vaitopondwa vanhu vaiitwa mumajeri saka zvese zviya zvanga zvichitaurwa naMnangagwa kuti ini dispensation open for business there is open for violence and this is a new deception saka vaMugabe ndinofunga kwavari nomukadzi wavo Grace Mugabe vari kufa nekutenga kuti maZimbabwe chigo chamavaita muna November 2017
saka zvinosiya papi hurumende yavaMnangagwa
zvinoratidza kuti vaMnangagwa maelections e2018 havana kwahwini saka vari kutya kuti vanhu vakaramba vachiungana havazi kuti zvinhu izvi zvinozoperera nokupi nekuti pachavo muhurumende yavo vanoziva kuti zvakaitika muna 2018 hazivi izvozvo zvine zvivanhu saka noruzivo rwavo urworwo ndo runoita kuti vaone sekuti vanhu vakaungana pamwe vanopedzera vaita zvakaitika muna November 2017 maitiro omunhu asina kuhwina maelection omunhu asingazivi kuti vanhu vanofungei plus chimwe ndechekuti vaMnangagwa vatererwa kuti vogadzirisa zvinhu sei nekuti kusungwa kuri kuita vanhu hakusi kwokugadzirisa maproblemu sevanhu
tiri kuonawo masangano nenyika dzekunze vari kusoropodza zviri kuitika munyika uye vari kukurudzirawo kuti hurumende itore matanho tingaona here hurumende yavaMnangagwa ichipa nzeve kurudziro idzi
aiwa ZANUPF haiteereri zvese nekuti ZANUPF mukatarira zvikita zvekuti vanhu vanosungwa vanhu vanorohwa vanhu vanotozwa for ZANUPF izvi zvinhu zvidikidiki saka vanhu vezanupf vanototi hapana chinoitika kwavari saka imwe problemu hombe yatinayo ndeimpuni yekuti the justice system yemuzimbabwe iri broken ende kune vanhu vari above the law ende vaMnangagwa vanozviziva kuti hapana kana chinotoitika vanotozomuruka kana imwe nyika ikambobata kana umwe mukuru wevanhu ava akamboapiya kwakafana nekunana international criminal court kunana hek achitonga ndokuti vavhunzise
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa Dr. Pesai Ruhanya vari parunare muSouth Africa makare neStudio 7 Sangano reApex Council iro rinomirira vashandi vehurumende rinoti nhengo dzaro dzasangana nhasi nevamiriri vehurumende pamusangano weNational Joint Negotiating Council apo hurumende yaisa patafura zvikamu zvinoita 15 kubva muzana zvekuwedzera nazvo mihuro yevashandi vayo kutanga mwedzi uno. Asi sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vakumbira nguva yekuti vambotanga vanzwa kubva kunhengo dzavanomirira vasati vatambira zvauya zvakapfumbatwa nehurumende izvi. Amai Alexander vanoti mushure mekunanganidza mari yauya nehurumende iyi vaona kuti mushandi wepasi anenge otambira mari inoita 1023 RTGS dollars pamwedzi achikwira kubva pa582 RTGS dollars iyo vanoti iri pasi zvikuru. Vanoti ivo vashandi vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita 4750 RTGS dollars pamwedzi kuitira kuti akwanise kurarama. Zvikwata zviviri izvi zviri kutarisirwa kusangana zvakare nemusi wechipiri kuti zvione kuti zvingapeta sei nhaurirano idzi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita naamai Alexander.
Hongu tasangana kumusangano weNational Joint Negotiating Council. Ndofunga munozava jonga kande miri kuti patakapedzisa kusangana government yaiofa 10% cost of living adjustment. Saka tasangana nhasi hurumende yabva pa10% ikaenda pa76%. Ichiti mari iyoyo 76% yetotal package yemushandi wehurumende ichitanga kubhadharwa musi wa1 August. Zvichireva izvozvo kuti August uno zvaatofamba kudai imari inenge iri juu kuvashandi kuti vabhadharwe for August.
Tichitarisawo amai Alexander kuti hurumende yasimuka kubva pa 10% kuenda pa 76%. Hazvisi zvinhu zvamunokwanisa here kunge muchitambira kana kurumbidza?
Zvinhu zvatarumbidzawo isu sevamanegotiators. Asi pakuzotambira apa, inyaya yekuti tinoenda kudzoka zvakare kune vaya vakatituma. Nokuti havana kunge vatipa mandate yekuti tibvume 1023 for the lowest pay. Saka takumbira hurumende kuti timbotipai nguva timbonokonsulta mamembers edu. Saka tawirirana zvakare kuti tichasangana isine hurumende musa 28 August. Totaurirana isusu tichivaudzawo zvatinenge taudzwa nemamembers edu. Ende tinotarisa kuti meeting iyoyo kuda tinozosvika pekuti tingaona tinoshandisa sei. Kuti tobvuma here kana kuti tichanzaiwa rambai. Saka isusu tingori vatumwa tikabva kuvashandi vahurumende tichadzokerazve kuhurumende.
Mari iyi iri kusanganisira here mari dzekubatsirikana kana kuti 76% iri kungotarisa mihoro chete?
76% iyi maurikerwa yaiita ndeyekuti 76% yemari inotambira munhu zvisine maallowance, tongoti total package. Asi mari yacho inozobuda patotal package iyoyo yazviswa yese pasalari, zvichireva kuti papayslip munhu achazoona iri salari chete yakwira. Asi percentage 76% ndezvese, asi effect yacho inopinda pasalari. Munhu zvichireva kuti mari yeouting allowance icharamba iri payanga iri, mari yetransport allowance icharamba iri pairi. Asi mawekerwa achaitwa kola ndeyekuti 76% yehousing transport basic salary, asi increment yacho inviswa pasalari chete.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mitemo yemuNew Zealand inobata zvizvarwa zvisiri zvenyika iyi haibvumidzi kuti vanhu vanobva kuAfrica nekuMiddle East kuti vatsvage upoteri munyika iyi. Asi vapoteri vane hama dziri munyika iyi vanobvumidzwa kupiwa upoteri. Mutemo uyu wakadzikwa muna 2010 pachityirwa kusagadzikana kwenyika iyi, izvo zvakapa kuti New Zealand itambire chete vapoteri vanobva kuAsia. Asi vari kupikisa mutemo uyu vanoti mutemo uyu une rusarura uye unozvidza nyika yakapembedzwa nepasi rose mabatiro yakaita kurwiswa kwenzvimbo inonamatirwa nevanhu vechimuslim muna kurume gore rino, apo murume aive nepfuti akauraya vanhu makumi mashanu nemumwe chete uye akakuwadza vanhu vakawanda muguta reChristchurch. Vapoteri vakabva kuSomalia nekuSiria vamwe vevanhu vakafa muchiitiko ichi. Vanorwira kodzero dzevanhu vaendesa gwaro renyunyuto kukomiti yeparamende iri kuziya mutemo uyu. Vakaremara vakawanda vanoti vatungamiriri vedzisvondo vanofanira kuvabata nenzira dzine chiremera kwete kuvasarura sezviri kuitika. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Vakaremara ava vanoti vafundisi vedzisvondo havafaniri kuvatora sevarwere kana vaenda kunonamata kumakereke avo. VaHenry Kani vakaremara makumbo ese uye vanofamba nemadondoro. VaKani avo vanogara kuEpworth vanoti kuenda kuchechi kwakutovaremera nepamusana pemabatirwo avanosvikoitwa.
Ivo vanotitora kunge we are a charity case, tinofanira kunge tiri vanhu vanongobatsirwa vasina pavanobatsira. Izvo zvinoreva kuti isusu manje kana takuda kuchizviona manje hazvindipe mukana wokuti ndiite chunhu pavari, hazvindipe mukana futi wokuti ininika ndiratidze kuti ndinokwanisa kuita zvimwe zvinhu, kuti ndichangomirira kuita sei kupuhwa chete.
Imwe nhengo yeTracy Nyakupinda Albino Foundation vasimba Nyakupinda vanotiwo vatungamiriri vedzisvondo vakawanda vanoratidza kuti havanzwisise kuti chinonzi urema chii.
Kana munhu akaremara in any way hazirota akatukwa naMwari, nekuti shoko rinotaura kuti zvikwe zvakaitirwa kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Nekuti tinozoona munhu anogona kunge aine urema asi achikwanisa kuita zvinhu zvinoita kuti nevanoona vanoshamiswa nazvo. zino kana vamwe vatungamiri vemachechi manje vachizoona kunge hurema unoshoreka nyika ichionawo futi kuti hurema unoshoreka hapasina muziyano ka
vatanyaradzwa matongo avo vane makore makumi matatu ekuberekwa vane cerebral palsy vanoti nedzimwe nguva vakuru vedzisvondo vanogumburisa vakaremara nematauriro avo vanopase muenzaniso matsiurirwo avakaitwa nemufundisi pari pamuchato.
I experienced mumwe munhu akandibvunza kuti ko unonwire beer, you mustn't take beer with your condition of disability. And then I asked him kuti why musiti ndichateke beer, zvikanzi it might worsen the condition. And then ndakangomuti ndikabva ndangonyarara, handina kumboda kuagiwa naye.
Mufundisi weBoard of Christ Ministries International anoshandira ari kukuwadzana vatawanda matarirano avo vakadamburwa rimwe gumbo mushure metsaona yebhazi mugore ra2009. Vanoti vamwe vafundisi vanovaonera pasi asi vanongoramba vakashinga mukuparidza shoko.
Kurarama neurema imwe nguva munhu anogona kutarisira pasi kana kuti imwe nguva wakatadzira Mwari, asi chokwadi chokuti icho Mwari even vanhu vakaremara Mwari anenge achingori navo, hazvire kuti vakatadza kana kuti imwe nguva vane zvavakabata. Inongori nzira yekuti Mwari angozara mukana iwoyo kuti udi upinde navo kuti vanhu vaonewo Mwari kuburikidza nei nemauri. Saka ndokuva kuti kuburikidza nezvandiri vanhu iko zvino vakutenda kuti munhu ana Mwari nekuda kwaizvozvo.
Amai Enia Chimupeni vekuEpworth vanoti zvakawanda zvinoita kuti vakaremara vasade kupinda svondo.
Mumwe chinomukonzeresa kuti asaende kuchechi akaremara, mumwe anotosiya shoko rinenge chiparidzwa namufundisi achingotarisa vakaremara vachingokwenyana kwenyana. Saka uye akaremara munhu ane pfungwa dzinenge dzako, akazoone izvozvo ka mangwana hauye kuchechi, anongoti ini ndikaenda kuchechi nezvaanenge achiita zvii, ziso ravo rinenge rangotarisa inini. Saka zvino zvingadikanwa pamberi paMwari, anzi ngatienda kuchechi ngatizivei zvataendera sokunamata.
Mufundisi Wison Dutch veUnited Evangelical Church vanoti vakuona zvakakoshera dzidziso yezveurema kuzvikoro zveufundisi.
Hatina kumbenge takadzidziswa zvinhu zvakadai kunyange kumatheological colleges nekumaseminary mabibles kwataienda. Saka taingosiya zvakadaro tisina kana patinogara kana kutomboita kana kamusangano kane hanya yatingati concern. Kana saka uyavo ndizvozvo, kana akauya ndizvozvo. Saka ndinofunga kuti panga pane kukanganisika kukuru kwatakaita panguva yapfuura pamusoro pehama dzedidzi.
Mufundisi Dutch vanoti utungamiri hwemadzisvondo hunofanira kumira pachokwadi kunyanya mune zveurema. Zvikaramba zvakadai, vakuru vedzisvondo vachitambira dzidziso pamusoro peurema, remangwana revakawanda vakaita sava matongo navakani richange rakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United chine mukana mukuru wekuenda pamusoro petafura yeCastellaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ma Green Machine ayo ave na Darlington Dodo mushure mekurasikirwa naLloyd Tebwe nemvuro angangoenda pamusoro petafura yeCastellaga Premier Soccer League kana akakunda chapungu mumutambo wavo uyo uri muAscott Stadium nemugovera. Makepekepe ane mapoints makumi matatu nemana, point imwe chete pasi peFC Platinum, zvekuti kukunda kwaiwo chikwata cheAir Force of Zimbabwe ichi kunosiya yave nemapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo iri kutamba mutambo weCup Champions League nenyasha Bullets yekuMalawi muBaba Field Stadium mangwana zvekare. Mutambo nechapungu ucharatidza zvekare vateveri veCapes United kuti Dodo anokodzera here kutsiva chitembwe uyo akasiya basa akananga kuHarare City mushure mekusimudzira makepekepe zvakasimba. Pamusoro pezvo, Magreen Machine haasi kuda kurohwa nekuti Chicken Inn ikakunda mumutambo wayo neDynamos nesvondo. Magamecocks anosvetuka makepekepe kuenda pachinhano chechipiri zvekuti Dodo anofanira kukunda kuti asanzi ndiye awisira Caps United pasi. Muteveri weCaps United vaJiva Smith vanoti Magreen Machine achange ari pamusoro petafura mukupera kwemutambo mangwana adambura chapungu.
Vachambuka vatikona takahwina tirikuona tichienda pamusoro pelogo tirikuona kuti timu yedu yakasimba izvezvi hakuna anokwanisa kurova Caps kana chapungu yacho varitotyowo vari kuziva kuti Caps timu hombe.
Mumwe mutsigiri wemakepekepe vaEdmond Jonifan vanoti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paizvokuti Saturday tirikurova 3-1.
Mutambo pakati peDynamos neChicken Inn nesvondo uri kusangana vararidzi vaviri vachange vachishanda vese kumaWarriors, Joey Antipas naTonde Rindiraya. Asi mumwe mutsigiri weDynamos vaLeonard Nyakudzuka vanoti vachashandisa kuve pamusha kwavo kutora mapoints ese matatu.
Dynamos is going to win nesvondo because iri pa home advantage plus timu yakasimba mazuva ano. Tinowina zvakanyanya because hatina madraw, hatina malose.
Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iriko yakamira seizvi. Mugovera, Blue Chiefs versus Black Rhinos. Ngezi, Platinum Stars versus Wange. Yada versus Herentals. ZPC Kariba versus Tier 1. Neshondo, Highlanders versus Harare City. Dynamos versus Chicken Inn. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona musuwe chipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Pekei tiende kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Naitwa Lorraine Magdalene Takarosa. Ndiri mukoche wemabiko ari kurongwa kuno kuNew York ekupemberera muzvare Telerite Trend muchinzvimbo chavapiwa kuno kuNew York. Chirongwa chatiri kuronga mabiko ekupembera mumwe wedu mukadzi weku anobva kuZimbabwe vanonzi muzvare Telerite Trend. For us, iye zvino akamira zvakanaka mufungi. My friends vakatouya sechitatu vatomuno vakamirirawo ende vari kunzwa rufaro nekuremekedzwa kwavakaitwa uye nekuti isusu wose vano vemuno vanogara muno muNew York nevamwe vese shamwari dzavo tarongo mabiko akanaka ekupembera nokufara navo.
Ngoni Nigel Simba ari pano, regai taure navo. Halo kola.
Hello, makadizvo. Muri kutaura neni, ndiri kubheira kuMozambique. Munoona nyaya iripo ndiri kuti mapurisa akushandiswa sewiponi yekunyaradza vanhu kuti vasaexpresse mafeelings avo, vanhu vasaexpresse marights avo munyika yavo. Vanhu vari kunzi ngavanyarare, vasataure zvichemo zvavo zvinovanetsa. Saka toudzani kana tisingakwanisi kuudza government, tinoudzani? Ndopane nyaya.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutaura pamusoro pekupambwa kuri kuitwa anorwira kodzero dzevanhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusemina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 23 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
aliqinisi ukuthi intatheli yethu Leo Munende ubanjwe ngamapholisa namuhla ethatha imfanekiso yokutshengisela kade kusenzakala phakathi kwababalisi abenhlanganiso ye-Athuzi. Ngokukhuluma lani kwamanje bengatholi izizathu ezigcweleyo ukuthi ubotshelwe.
Amapholisa namhla abophe ababalisa bangamalunga enhlanganiso ye-Athuzi eHarare ngesikhathi betshengisela phezu kweholo kanye legqwetha lentatheli zindaba.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokho edinga indlela eziningi ezizaphathisa ababalisi kuleli lizwe ukwenzela ukuthi bakwanise labo ukuthi bathengise inkwa, bakwanise labo ukuthi baye emsebenzini babhadalele abantwana babo i-school fees.
Uhulumende uthi uza kwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini i-76%. Uwoza Friday lamhlanje silomculi wezokholo uNkosi kaNdlovu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namuhla abophe ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-Athuzi eHarare ngesikhathi betshengisela phezu kweholo. Aphinde abopha njalo achaya igqwetha lalenhlanganiso uMnumzana Doug Coltart lentatheli zindaba ye-newzimbabwe.com uLeopold Munende yena obethatha imifanekiso yokubotshwa kwababalisi laba. Kubika uGibson Bebe.
Amalunga e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Athuzi atshengisele eHarare namhlanje ekhonona ngeholo labo eseliyinhlekisa ngenxa yokuqonga kwentengo yempahla lokudla. Abe Athuzi bebesungula uhlelo lwabo lokutshengisela phambi kwe-ofisi yomphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lapho abahle bahlasela ngamapholisa ebabopha. Intatheli yezindaba ye-newzimbabwe.com uLeopold Munende okade ethatha imifanekiso yalesi sehlakalo laye uhle wabotshwa. Umhleli wakhe uNkosana Dlamini ugcizelele ngokubotshwa kukaMunende.
Aliqinisi ukuthi intatheli yethu Leo Munende ubanjwe ngamapholisa namuhla ethatha imifanekiso yokutshengisela kade kusenzakala phakathi kwababalisi abenhlanganiso ye-Athuzi. Ngokukhuluma lani kwamanje bengatholi izizathu ezigcweleyo ukuthi ubotshelweni, kodwa ngile qiniso lokuthi ubotshelwe ukuthi bethatha leyo mifanekiso.
Lesi yisehlakalo sesibili sokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba ngamapholisa phakathi kweviki, ngoba ngolwesihlanu edlulileyo enye njalo intatheli zindaba uFani Mafumo weZimorning Post uhlaselwe ngamapholisa amtsheli mele kakubi ethapha izindaba abantu bezama ukutshengisela eHarare. Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo yabethula izindaba ngokukhulekileyo eMedia Institute of Southern Africa MISA umnumzana Thabani Moyo usole uhulumende ngokwehluleka ukuvikela intatheli izindaba esithi kulilungelo lazo ukuthi zithaphe indaba.
We are witnessing a very worrying trend that the government approaching the media with a heavy hand.
Sinanzelela umkhuba omubi okahulumende okhanya ezinikele ukuvimba ukuhanjiswa kwembiko kakuhle esebenzisa amandla amapolisa. Kuviki edluleyo sibone enye intatheli yezindaba eye-Morning Post layo ihlukunyezwa ngesikhathi iqhuba umsebenzi wayo.
There must be a strong message that must come out of the government.
Igqwetha likamnende uChris Mike uthi basamele ukuzwa ukuthi amapolisa amethesa icala bani.
We are still at Central Police Station.
Silokhu sisenkambeni yeHarare Central Police Station. Njalo amapolisa alokhu engakasazisi ukuthi kumele sithathe nyathela bani. Abakamethesi icala.
Aware of this status, but they haven't decided yet.
Abanye ababotshelwe umnende ngamalunga e-ATUS agoqela umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Obert Masaraure, uNation Mudzitirwa, Andrew Munguri, Gerald Tavengwa kanye legqwetha labo uDouglas Kotati. Imizamo yokukhulumisana legqwetha le-ATUS yehlule. Lesi sehlakalo sishiye intatheli zindaba zithukuthele ngokuhlukunyezwa ngamapolisa lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Unkosikazi Faith Lunga oyintatheli yezindaba uthe usesebenza esevalweni.
Njengomntatheli yezindaba sesesaba ukuthi siqhubeke ngomsebenzi wethu ngoba last week omunye wethu wachawa ngamapolisa esenza umsebenzi wakhe, namhla omunye nangu sebotshiwe.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi udubo lokuhlukunyezwa kwabalele amalungelo oluntu, abanye bethunjwa ezindlini zabo ebusuku lokutshaywa luqonga elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ukuhlaziya udaba lokubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Akula nto entsha eyenzekayo la. Sokuvuke kuphela khonkhana okudala okwakuvele kukhona. Oluningi olwakithi olukwaziyo okwenzekayo ngeGugurawundi kusenziwa yizani, kusenziwa ngababusayo ngesikhathi yena ubaba uMnangagwa engu-Minister of Security. Bayakhumbula njalo bayakwazi ukuthi asiyo nto entsha eyenzakalayo. Laba bantu abaphethe izintambo zombuso benza indlela abakhuliswe ngayo, benza into abayaziyo njalo into abangena emandleni ngayo. Eqinisweni lamaqiniso akumelanga ukuthi ngabe izizalwane zeZimbabwe ziyethuka ngokwenzekayo ngoba kwaqala kudala njalo. Laba bantu bathethe umbuso besazakala ukuthi indlela yabo yokwenza ini kanjani. Ngakho laba bantu yingwe eyenza amabala ayo. Akula nto entsha abayenzayo, lokhu baphila ngakho bakwenza kudala sebekuphinda njalo. Sokuza kucaca ke ukuthi kusho ukuthi uMgabe ngesikhathi sakhe wayelamahloni lokuzenza into lezi kwesinye isikhathi emini. Wayezenza njalo ngumkhokheli wabo, kodwa wayelokuba lamahloni ekuzenzeni emini kompunzi idle emini bonke abantu bevalele. Kodwa ke laba abayibo ababekwenza ngaphansi kukaMgabe sabusa, belithatha abantu bebathumba bebulawa belinyazwa, sebekwenza emini wonke umuntu ebukele. Ngakho kumele abantu beZimbabwe lomhlaba nje wesabe ukuthi kanti kuyini osebeza kwenza okulandelayo nxa sebesenze nje.
AbezanuPF bayakulandula ukuthi nguhulumende okwenzayo lokho, besithi kungaba izitha zikahulumende ezifuna ukumveza njengohulumende omubi ebantwini.
Yindaba endala leyo baba. La ngesikhathi seGugurawundi babebuya abebutho begqoka izigqoko ezidabukileyo bethi bangama-dissident, bese bebuya futhi bona laba bebutho sebegqoka ama-camouflage amasha besithi badinga ama-dissident, kodwa okwakubulawa ngabantu. IGugurawundi layo yenzakala kanjalo, ubaba uMgabe bemlanda amaRoma amabhishophi bembuza ukuthi kathi abantu bafelani, ethi angiyazi into enjalo ngubani obulela abantu, ngicela libuze uMinister of Security kuthi yiwo ama-dissident. IGugurawundi ibulala abantu, uMgabe wayesithi ngama-dissident abulala abantu. I-50th Brigade ibulala abantu ibatshisele endlini, uMgabe wayesithi abantu babulawa ngama-dissident. Ngakho abantu bakithi i-Afrika lomhlaba ingethuki, yiGugurawundi. Benza konkana ababevele bekwenza, bephike bethi akula masosha kahulumende ayenze lokho kwenziwe ngama-dissident. Sebephinda futhi into yabo lamhlanje ngo-2019, ababeyenza ngo-1983, beyenza ngo-1982, lango-1985. Ngakho isizwe seZimbabwe kumele sisume ngenyawo, sibekwazi ukuthi esikuthethe sakufaka embusweni kuyini. Nako
umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Umqoqi wenhlelo ze-MDC umnumzana Amos Chibaya umiswe emthethweni ndaba kamantshi namuhla esetheswa icala lokwephula umthetho wephosa ngokwehluleka ukumisa ukutshengisela okwakuqoqwela ibandla lakhe eHarare ngeviki edluleyo. UChibaya ubotshwe izolo. Igqwetha lakhe umnumzana uBeyishava ucele umantshi ukuthi amkhulule ngemali yesibambiso ibheyili, kodwa abatshutshisi bakuphikisa lokhu. UChibaya uzaqhubeka evalelwe esitokisini aphindele emthethwandaba ngomvulo lapho udaba lwesicelo sakhe sokukhululwa ngebheyili oluzaqhubeka luhluzwa khona inkundla. UChibaya ulelinye njalo icala elilogeli semthethwandaba elokuqoqa umvukela. Uhulumende uthi uza kwengeza iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini i-76%. Wazi sengalokhu emthethwandaba awenze leziphathamandla zenhlanganiso emela izisebenzi zakhe e-Apex Council eHarare namuhla. Lokhu kutsho ukuthi iholo lesisebenzi esithola imali ephansi kakhulu liyabe selikhuphuke lisuka ku-$582 lisiya ku-$1,023. Kodwa i-Apex Council ithi incane kakhulu limali njalo kaye nelilutho. Inhlanganiso le itshele njalo iziphathamandla zikahulumende ukuthi isayakhulumisana lamalunga ayo. Sixoxele omunye wabangenela umhlangano oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi eZimta umnumzana Richard Gundane. Yena othi njengababalisi bafuna iholo labo likhutshulwe liye ngale kwenkulungwane ezine i-$4,000.
I-percentage yokuthi 76% kayisiyo i-target ekade sixotshana layo. Thina into esixotshana layo sixotshana yento ethiwayo nayilokhu ze i-bread basket yethu. Sixotshane le nto ethiwa yi-living wage. So thina nga sinanzelele sike sikhangele thina ukuthi ukwenzela ukuthi impilo yezisebenzi zikahulumende lababalisi ingayehli phansi, ube kulungile ukuthi sithathe imali elamafigazi awe-US dollars lawana sibe sesisebenzisa i-interbank rate ukwenzela ukuthi impilo yezisebenzi zikahulumende isitatus sangkhona sibe silokho sikhona. So nxa sikhangela ukuthi 76% isipercentage kayisisebenzeli kuhle, into ekade izasebenzela kuhle ukuthi sithole imali elesilinganiso se-4,000 something. Kodwa-ke hhayi, sesikubonile lokho njengabakhokheli sesiyithethe leyi impumela leyi sesiyibeka ebantwini. So bona nawo bazasitshela ukuthi hhayi, nxa kunje singakuhambisa njani sisiya phambili. Ukhona omunye umhlangano okuza kuba khona ngemva kweviki sesikhulume lezisebenzi. Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokho edinga indlela eziningi ezizaphathisa ababalisi kuleli lizwe ukwenzela ukuthi bakwanise labo ukuthi bathenge isinkwa, bakwanise labo ukuthi baye emsebenzini babhadalele abantwana babo i-school fees. Le nto yonke efunakalayo yiyo into eqakathekileyo yona leyo.
Alubana uhulumende ethe wajama waphelela ku-76% khonapho, elizabuyela yini emsebenzini ekuvulweni kwesikolo?
Iyo into kumele ukuthi sikhulumele lababalisi lesebenzi zonke ngoba thina njengabakhokheli kasoze sithathele indaba siqede sodwa. So sizabe sikhulumisana labo sizwe ukuthi bathini.
Umnumzana Richard Gundane ngomkhokheli wenhlanganiso yezimtha sixoxela eseHarare. Live talk lamhlanje sikhangela udaba lokuthunjwa kwabantu lokuhlukuluzwa kwabo masayana ngabantu abahlomileyo elizweni. Thumelani text message kumbe I WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Iziphepheli zakwele Sudan ezabalekela ukwephulwa kwamalungelo azo lemisebenzi yenkohlakalo phansi kombuso ka-Omar al-Bashir zibikwa zibhekane lobunzima emazweni angomakhelwane kwele Egypt la kwele Libya wona athi lawo abhekane lobunzima kwezenotho. Impi yokukhwezelana imithelo empahla ezingena emazweni awe China leMelika iqhubekela phambili. Ele China selikhweze ngesilinganiso sokungamashumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25% ngaphambilini kokukhwezwa kwalimithelo empahleni ezingena eMelika ngumongameli Donald Trump. Izikhwicamfundo ziyavumelana ukuthi kumele kuhlawulwe izihlobo zabensundu abazalwa ngabenziwa izigqile kusukela ngomnyaka ka-1619 kwele Melika. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshelwe eVirginia khonapha eMelika izolo. Kubika uGibbs Dube.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni izolo ekolijini lemfundo ephezulu eNorfolk State University eVirginia obuqoqwe likolishi leli lomsakazi weVoice of America obuhlolisisa umonakalo wenzakala ebantwini abansundu abathunjwa kwele Angola lakwamanye amazwe ngamaPhutukezi labanye abamhlophe. Umhlangano lo obulesihloko esithi Africa to America, the Odyssey of Slavery, ongenwe izifundi lezikhwicamfundo ubulabahlonitshwa ababalisa u-Associate Professor Robert Trent Vinson weCollege le-College of William and Mary, uSuperintendent Terry Brown we-Fort Monroe National Monument, usikhwicamfundo Gloria J. Brown Marshall weCollege le-John J. College labanye. Bavumelane ukuthi kumele kuhlawulwe izihlobo zabantu abenziwa isigqili kwele Melika. UProfessor Vinson uthi lokhu akuthandabuzwa ngoba izigqili zasebenza gadalala kwele Melika.
In 1860, at the end of this period of slavery, after 246 years, there were 4 million enslaved African Americans in this country. That made it the largest slave society in world history. And when we talk about slavery, we're talking about theft.
Wathi kuphela okwenziwa abantu izigqili ngo-1860 kwasekudlule iminyaka engu-246 kusetshenziswa amandla ezigqili kwele Melika. Lapha sikhuluma ngokutshontshelwa kwabantu amandla abo. Labo ababebatshontshela banotha okumangalisayo.
We're talking about stealing other people's labor and the wealth that they produced for the benefit of slaveholders.
Uthi amabhanga lamanye amakampani athuthuka ngenxa yokusetshenziswa kwezigqili.
Our major universities and banks and insurance companies benefited from slavery directly.
Amakolitji, amabhanga, amakampani abona ngeze insurance athola inzuzo enkulu omangalisayo. Kwasuswa inotho kwabansundu yathathwa yafakwa kumakampani lalabo ababelezigqili.
Away from enslaved people to those who were enslaving those people.
Ngakho ke uthi kumele kuhlawulwe labo abalezihlobo ezenziwa izigqili.
We need reparations to redress that theft so that that structural and systemic damage to black communities can be repaired and reversed.
Kumele kuhlawulwe ngoba kwatshontshelwa abantu abansundu umnotho wabo. Kufunakala ukuthi wonke lokhu kulungiswe ukwenzela ukuthi baziphilise ngemfanelo. Kumele kube lenhlelo eziningi ezikhangelane lezemfundo, ezempilakahle, izindlu lokunye okuthiyeneyo.
We need a comprehensive reparations program that looks at all the disparities across racial lines, education, healthcare, economics, housing.
Lokhu kusekelwe ngusikhuchamfundo Brown Marshall.
We need to have reparations in the form of maybe a GI bill where people can go to any college without having to pay tuition. It can be in the form of not having to pay a down payment for a house, which was also part of the GI bill following World War II.
Kumele ukuhlawulwa kulokhu kuqaliswe ngokukhulumisana umlotha lokuvuma ukuthi izigqili zalethela abantu lamakampani kwelemelika inotho enhle kakhulu. Esikubonayo ukuthi kungenziwa njengalokhu okwenzakala kusanda kuphela impi yomhlaba wonke jikelele yokuqala. Abantu bangavunyelwa ukuthi baye emakolijini bengahlawuleli imfundo. Abantu bathole izindlu bengafakanga imali yesibambiso. Kumiswe njalo ukudlwengulwa kwabantu emajele nokuncindezela abantu ngemithetho engaqedakaliyo.
And we also have to have the ending of the legal rape of African Americans.
Osekele lokhu nguSuperintendent Brown othi kwakulezigqili eziningi okumangalisayo ngomnyaka ka-1860 sokuvinjwe ukuthenga lokuthengiswa abantu abansundu. Uthi loba kufuneka ukuthi abansundu bahlawulwe, kumele bafundiswe kuqala ukuthi basebenzise njani imali.
I think first of all we have to get financially literate. I mean, you can't just give somebody money and expect great things to happen if we don't know how to use our money and invest it properly.
Kumele babekwazi ukuthi imali isetshenziswa njani ngoba kungeke kuphume lutho nxa abantu bengaphiwa imali kuthiwe bayisebenzise nje mahlayana.
We have to get that right because racism will always be with us.
So kule minyaka engamakhulu amane 400 kwafika izigqili kwelemelika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngokhiphs Dube.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu leFC Platinum uNomen Mapeza uthi iqembu lakhe kuzamele libophe ziqine ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano weCAF Champions League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum lizemukela iLenyasa Big Bullets kusasa enkundleni eBarber Fields lidinga ukuba linqobe ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo salo mncintiswano ngoba lingahle liphelelwe ngumphako uma linganqotshwa kumbe umdlalo uphelezi ngutshiki lobhanqa kube lamagoli ahlohliweyo. Lokho kungoba umdlalo wehlandla lakuqala odlalwe emavikini amabili edluleyo uphelezi ngutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Limpumela yehlandla lakuqala itsho ukuba iqembu leFC Platinum akumelanga livumele iqembu lezivakatshi lihlohle ngoba amagoli angahlohlwa liqembu leli ezabalwa kabili. Ngalokho ke umqeqeshi weqembu leFC Platinum uMabheza uthi kuzamele badonse kanye-kanye ukuze baphumelele.
Kuzamele sisebenze gadalala ngomgqibelo ukuze sithole impumela esiyifunayo. Emdlalweni wehlandla lakuqala sidlale kuhle kakhulu, kodwa kuzamele silungisise ukudlala kwethu phambi kwegedi ngoba ukuhlohla yikho okudala umehluko emdlalweni wenguqu.
Kumncintiswano wedluleyo iqembu leFC Platinum liphelele kusigaba sezibaya njalo bekungokokuqala ukuba lifinyelele kuleso sigaba selokhu liqale ukuphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Ngolunye udaba olufanayo iqembu le-Triangle livakatshele kweleBurundi ukuyadlala leqembu le-Rukinzo kuhlandla lesibili lelo mncintiswano we-CAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzadlalwa ngensonto njalo iqembu le-Triangle lingena kuwo likhokhela nge-5 kanya. Kumidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ekhona kulimpelaviki kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leBlack Rhino ngaseLuveve, iqembu leChapungu lizadlala leCape United ngaseAscott, iqembu leNkezi Platinum Stars lizemukelele wange ngaseBaobab, iqembu leYada lizanqikelana leHerentals ngaseRufaro, ukuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leTel 1 ngaseNyamunga. Ngensonto iqembu leHighlanders lizadlala leHarare City ngaseBarber Fields, ukuthi leDynamos lizanqikelana leChicken Inn ngaseRufaro. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi womncintiswano walonyaka weSpa Bonza 2020 Cricket League uqhubekela phambili kulimpela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Emdlalweni wokuqala kusasa ngomgqibelo iqembu leFast Jet Badgers lizadlala leNational Fencing Tigers. Emdlalweni wesibili iqembu lePepsi Hawks lizadlala leMermaid Pools Blazers. Ukuthi emdlalweni wesithathu iqembu leCanela Sabres lizanqikilana leFaza Power Raptors. Ngensonto iqembu leFast Jet Badgers lizadlala leMermaid Pools Blazers. Emdlalweni wokuqala kuwesibili iqembu lePepsi Hawks lizadlala leFaza Power Raptors. Ukuthi kuwesithathu iqembu leCanela Sabres lizadlala leNational Fencing Tigers. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje uEzra Chisa Sfanda weStudio 7 uxoxa lomculi wezokholo uNkosi kaNdlovu yena ocula ekwelebhilithane.
Ndlovu ungene kwezomculo ngomnyaka ka-2007 efika kwelebhilithane evela ekhaya lapha dabuka khona omnyama ubambile enkayi kweleZimbabwe.
Ngizalwe enkayi ezidulini eGwelutshena, ngafunda khona ezidulini esikolo ngayelozi K ngayesobukazi. Ngiqala ukuhlabela ke emakwayeni khona ezidulini esikolo ngaya emachurch choir kusiya. Ngithethe ke eKezi uMancube nabafana ababili. Ngikhule ngilalela kakhulu imusic ika The Late uBheka Umuzi Lithuli, uFreedom Sengwayo, uBrian Sibalo nomfowethu uMajayivana. Unkosi kaNdlovu waphekela abalandeli bakhe amadlalade ambalwa ahlakazayo ekhonale kweLengilandi. Lama album angu-5 yokuqala ngo-2007 yayisithi uMusa Grace yamukelwa kakhulu ngabantu. Kweza esibili ngo-2010 yayisithi Hamba Jona le ngayirekhoda lomfowethu uMaqhinga Hadebe oweshabalala rhythm. Kweza ngo-2013 ngenza uMy Journey, ngo-2016 ngenza uMy Prayer, ngo-2018 ngenza uNew Day. Amukeleke kuhle ke ama album wonke.
Uma bantu bami ababizwa ngegama lami efumi zono zabo bakhuleke kimi yezwa semazulwini ngiphole isizwe labo ngelapho mhlaba wabo mbathethelele izono.
Wenelise ukwethekelela indawo ezimbalwa ejabulisa abalandeli bomculo wakhe uNkosi kaNdlovu. Uke wacula njalo labaculi abadumileyo abanjengoSipho Makhabane noBathembu oweJoya Celebration labanye abaningi-ningi, njalo sekwaye wacula lasekhaya eZimbabwe.
Enyitho engayenza ngo-2015 eZimbabwe, ngibhodabhoda eZimbabwe, kwakuthiwa yi-Tour of My Motherland. Ngasebenza lo sisiwami engimthanda kakhulu uNoma Nkwali, abanye liyamazi. Sasebenza lo Matthias Mere, saya eGweru sigqiba i-tour yethu silo take sure zamancube.
Isikhathi silomona abalaleli sesidlula uMangoye. Phosela amagama okugcina ungakahambi Ndlovini.
Ngibonge kakhulu abalandeli ngosekelo, umuntu njengoSani Ncube uproducer wami, nguye oproducer ama-albums ami wonke. Abantu abanjengabo fowethu Matthias Mere, uJays Marabini, uVusa Mkhaya, uNdlovu layo sisi Noma. I-music yami ke iyatholakala online kubo iTunes nanoma yiphi online station ungatype uthi Nkosi kaNdlovu iyaphuma, kumbe kuFacebook uthi Nkosi kaNdlovu ungi-inbox, ngiyakuthumela kuTwitter. I-Twitter name ngu-Itholele Ndlovu. Nali sihamba lati lisekela, ngiyabonga kakhulu.
Okujabulisayo ukuthi uNkosi kaNdlovu ucula enguye ngokwakhe, kazami ukuzenza omunye umculi, bathi uyi-original and authentic. Besila ekuhlelo hoza. Hoza Friday libele mpela sonto ebusisekileyo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Awusuka bo unkosi kaNdlovu yehlabela ke kamnandi lapho behamba letshaya elidala u-Ezra Jesus Banda kuhlelo Woza Friday. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa abophe ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eHarare ngesikhathi betshengisela phezu kweholo. Aphinde abopha njalo igqwetha labo umnumzana Doug Coltart lentatheli zindaba. Kwanele olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.